Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro yenhau dzedu dzanhasi mapurisa anoswera achitandanisana nevanotengesa mumigwagwa muHarare. Vanotengesa mumigwagwa ava vachiti havasi ivo vari kukonzera korera uye vari kudzingwa mumigwagwa nekuti vakavhotera MDC Alliance musarudzo dzakaitwa munyika. Kudzingwa kwevanotengesa mumigwagwa kuri kuitikawo kumaguta emasvingo Mutare nechinoi, mapurisa achiti ari kuita izvi sekutumwa kwaari kuitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Nhengo yeMDC kumutasa Central vaOswell James Chitere vanokandwa mujeri kwemwedzi mina zvichitevera kuwanikwa vaine mhosva yekutyisidzira kupisa imba yezano PF Raviro Kagweda munanyamavhuvhu. Nyanzvi dzozeya kuvandudzwa kwakaitwa vanyori vemapazi ehurumende pamwe nekuendeswa kumudya ndigere kwakaitwa vamwe vashandi vakuru muhurumende. Nyanzvi dzozeya rwendo rwemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kumusangano weUnited Nations General Assembly kuNew York, uko vaMnangagwa vari kutarisirwa kutaura kekutanga kumusangano uyu nemusi wechitatu Gunyana 26, 2018. Nyanzvi dzozeya gakava riripo pakati pevanotengesa mumigwagwa nemapurisa ari kuvadzinga mumigwagwa. Muchirongwa cheWomen's Roundtable na 8 p.m. paLive Talk tiri kutarisa zvakatarisana nemadzimai anorarama nekutengesa zvinhu mumigwagwa munguva yechirwere chekorera chanetsa munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne-154-60 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne-9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.